Vashandi vanosvika makumi masere nevashanu vanoti havasi kupiwa mari dzavo dzemihoro kubva gore rapera. Vashandi ava vanoti vanofanira kutambira madhora maviri emaRTGS pazuva, asa mugabe vari kuti havachavapa mari sezvo vakavapa nzvimbo yekurima fudya yavo. Pamutemo wevashandi vemumapurazi vanofanirwa kushandira madhora mashanu emaRTGS pazuva. Mumwe mushandi vaJeremaya Muchongwe vanoti vamugabe vane chikwereti chavo chinodarika mazana mashanu emadhora, vachiti vakada kutaura nezvemari dzavo vanobva vadzingwa papurazi.
Mapoliticians anonetsa because tikada kuti atipe mari dzeduka anotanga kuti titipe papurazi, saka izvozvo hanifoi zvinhu zvakanaka.
Mumwe mushandi vaFelix Chisuvi vanoti vakaremera vamugabe vachishandisa mafuta emotokari anosvika zviuru zviviri, asi havasati vabhadharwawo.
Adedhizini zvangu 2000 liters zvari kurambira kuti andidhizini zvari kundifuisira kuti abva pano wotazaumita yangu yakaita chibage chakasina kana tirakita haana kundibhadhara. Ndinofanira kusvika ngeti 8,000 to 10,000.
Asi vamugabe vanobvuma kuti vakapa vashandi vavo nzvimbo yekurima fodya sezvo mari dzemihoro dzavanovapa dziri shoma zvikuru, vachiti vashandi vavo vari kufara.
Zvivapa pekurima hapana famu ranwa mafamazinoona masalarira atinopa vanhu akawanawo kalamsam gaatingisa fodya izizwai vachitengwa maredio matv mafriji machichichiti mamota bainemota dzirimo mukomboni magumu yavo.
Panyaya yavachisuvi vamugabe vanoti vainge vasingazive kuti vakashandisa mafuta avo kurima mumunda mavo. Vamugabe vanoti vakawirirana ndokunyorerana pasi nevamwe vashandi vakaita savachisuvi kuti vaizovabhadhara pashoma nepashoma. Vanotiwo vakabvumirana kuti vachisuvi vaizopiwa nzvimbo yekurima zvirimwa zvavo senzira yekuripa kuvarimira kwavakavaitira netirakita. Chimwe chinhu chiri kurwadza vashandi ndechekuti vari kubhadhariswa mari dzekugara papurazi pamwe nekushandisa madhirihora avamugabe kupisa fodya yavo, vachiti vanofanirwa kushandisa pachena sezvo vamugabe vakawana zviripo. Vamugabe avakambotungamirira boka reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA vari kunetsanawo nevamwe vagari vaviri vakapiwa magwaro enzvimbo papurazi ravo. Nyaya iyi haisati yapera kutongwa mudare reCivil Court muchinoi. Studio 7 yabatawo vanomirira sangano revashandi vemumapurazi reGeneral Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe kana kuti GAPUZ mumashonaland west, amai Ana Matambanadzo, vati vashandi vanofanirwa kumhanyara nyaya dzakadai kusangano ravo, asi vati nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi vakawanda havasisiri nhengo dzesangano ravo nekuti havakwanise kubhadhara mari shoma inodiwa. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chiguriwa. Yeah.